Ongorore yatakaita Human Rights Watch inotarira kuti mauto kana kuti vanhu vakapfeka hanzu dzemauto uyezve vaine pfuti dzinouraya vakapfuura nembumburu dzemoto panguva yemhirizhonga muna January dzamuna musi wa14 kusvika 16 pakafa vanhu vanodarika gumi nevanomwe vamwe vacho vakafa vairohwa zvakaomarara kusvika pakufa takaona zvakare kuti kune madzimai anechitsama akabatwa chibharo vazhinji vachona vaititaurira kuti vakabatwa chibharo nevaviri kana vatatu vanga vakapfeka hanzu dzechiuto uyezve vaine pfuti vasina kudzivirira zvakarewo takaona kuti kune vamwe vakapfurwa vakawanda vanovavarira kusvika zana vakapfurwa vakararama apa vanosanganisira vanonzi vamukunga mutyairi wekombi kubudiriro vakapfurwa musati masikati machena nemauto pasina mhosva yavanga vakapara vanga vakatotakura vanhu mumotokari yavo yebasa vakateverwa nemauto vaya vachiridzirwa pfuti vakapfurwa gumbo rekurudyi rikazonogurwa kuchipatara pasedzi apa ndokubva vasara vasisina gumbo ndozvimwe zvatakaona zvakaitika zvinotyisa zvakaomarara zvisina iko zvino kuti pane akasungwa kana kuti akagadzwa mujeri nekuda kwemhosva idzodzo vese vakaita mhosva idzi vari kunze tichitaura nemadzimai pane mudzimai akatitaurira kuti akaedza kunomhanyara mhosva yekubatwa chibharo kuairport kumapurisa asi mapurisa vepasanwesi vakaramba kutambira mhosva iyoyo vachiti zvinhu izvi zviri kuitika nyika yese nekudaro hatigoni kuti titambire tinyore mhosva iyoyo
madzimai akabatwa chibharo aya vakawana rubatsiro rwakakwana here uye pari zvino munoziva here kuti vakadii
kwete takavabvunza madzimai ari kuti vakaona rubatsiro here rwekuchipatara kana kumapurisa ndataura kuti kumapurisa vakaramba kutambira nyaya dzavo kuzvipatara vakashayiwa mukana wekuenda nekuti vanoti ivo panguva yavaida kuti vaende kuzvipatara kuti vanoonekana nachiremba ndiyo nguva yakataurwa nevatungamiri venyika kuti vadzimai iwayo vamwe vavo vari kutsvagwa kuti vabatwe saka vanhu vaivabatsira vakabva vatya kutaura kwatiri kuita madzimai mazhinji aya haana kuwana rubatsiro vari kutotawo rubatsiro rwekuti vaonekana nachiremba vavhenekwe vawane vabatsirikane vataurwe navo uyezve vamwe vakakuvara vazhinji vachona havana kukwanisa kuenda kuchipatara vamwe vachonavo vari kuna rubatsiro kune vamwe savamukunga vakapfurwa gumbo kusvika radamburwa kuchipatara vanotodawo rubatsiro nekuti iko zvino vari mara havachakwanisi kushanda vanga vari mutyairi wekombi iko zvino havachakwanisi kushanda kana kuzviriritira kuchipatara kwavakabviswa gumbo kugomo kune chikwereti chemari inosvika chiuru chemadhora ekuamerica $1,000 chinofanira kuti chibhadharwe zvese izvi vari kuchema sevawana anovabatsira nekuti vari kutambudzika zvakanyanya vanhu vakashungurudzwa ava mhuri dzine vanhu vakapfurwa vakafa kune mukomana wechidiki wemakore makumi maviri nemaviri anonzi Kelvin Choto akapfurwa mumusoro kuchitungwiza pachitoni pamakoroni police station musi wa14 January akafira ipapo hama dzake baba vake mudzimai wake waakasiya nemwana iko zvino ane mwedzi misere vari kutambudzika mudzimai wacho nababa vacho vaidai vaona kuti hurumende yavabatsira kana vanobatsirawo nekuti iko zvino hapana anoriritira mhuri yake zvakarewo zvinoda kuti zviitwe zvenhamo zvakaitwa pane zvikwereti zvinoda kuti zvibhadharwe uyezve pakuenda mberi muiwo mwedzi uno svondora 23 March kunenge kuine nyaradzo saka zvese izvi vanhu vari kushungurudzika vari kuti hapana akavabatsira kana kuchema navo kana kuvabata maoko vakuhurumende saka vane zvigumbu zvakanyanya kuti hurumende iri kuramba kuti zvakaitika haina kuvakumbura kana kuvabata maoko iri kutoti kwete inhema
mati vakaita izvi hapana wamunoziva atambosungwa
patsvagurudzo yatakaita pane vese vakapomerwa nyaya dzekupfuura vanhu vachiuraya hapana mumwe chete zvake akasungwa pane vese vari kupomerwa nyaya dzekuti vakabata chibharo hapana mumwe chete zvake akasungwa pane vese vari kunzi vakapfuura vanhu vakararama vakakuvara zvakanyanya kana kuti mauto ari kupomerwa kubata vanhu vachifuura vachivarova zvakanyanyisisa hapana mumwe chete watatanzwa akasungwa akaenda mujeri pane zvese zvakaitika izvozvo
zvinhu zvese izvi zvakawanikwa zvakaonekwa neHuman Rights Watch moita sei nazvo moendepi nazvo
zvichengetedza sehumbo uno fanda kuzoshanda chekutanga chiri tsuma kunyika yeSouth Africa nhasi vanga ramakota mutungamiri weSouth Africa vanga vachida ndaurira muZimbabwe navemunangagwa tinoda kuti vaone gwaro ratakabuda naro sehumbo huripo zvakarewo takanzwa mutare repalamende muZimbabwe kuchitaurwa kunzi veUnited Nations Human Rights Council vakatumira nhume zvitopota zvinenge zvinovheneka nyaya kuZimbabwe kuti zvakafamba sei. Tinotarisira kuti avasvitsawo gwaro redu kuti vagoona humbo hwatinawo, toitawo kuti kana takatununguka kuti vakararama vakakuvadzwa nevakaitirwa mhosva vachikwanisa kuti vataure vape humbowo pasina kubudikidzwa, tinozobatsirawo nenzira iyoyo kuitira kuti pasina perudzira asi chikurukuru kuitira kuti pawane mutemo unobata nharadada dzakaita zvakaipa izvi zvinosendeza zvinotyisa zvinoreisa zano izvo mukati menyika yeZimbabwe. Yakasununguka kuti masikati machena vanhu vanopfurwa nemabhara makurukuru epfuti dzemoto pasina kana munhu anosungwa hazvikona kuti zviitike zvakadaro.
Chii chiri kukonzera zvese izvi vamavhinga? Zvaitwa sei?
Dambudziko guru ratiri kuona panyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe nderekuti pamusoro pekutyora kwekodzero kuurayiwa kwevanhu kubatwa zvibharo kuonzwa kuti kwakasira mberi, hurumende yeZimbabwe ine tsika yekusavheneka kuita tsvakurudzo, yekusasunga vanenge vaita zvakaipa, yekurega vachifamba vakadaro. Ndo zvinorunzira kuti nguva nenguva kugare kuine mhirizhonga inenge ichibva mumaoko evanhu vanoshandira hurumende vanosanganisira mauto nemapurisa. Ipo zvino chataikumbira ndechekuti hurumende ngaiite nemutangiro mutsva wekuti kunyange munhu ari muwechiuto, ari mupurisa, iye pauzima anenge apara mhosva ngaamire nemhosva yake pamberi pedare. Zvikaitwa izvozvo ndiwo mushonga wekutsipika dambudziko ririmo muZimbabwe, nekuti mauto nemapurisa anobva avaziva pachena kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo.
Takatarisa zveve pane mamiriro akaita zvinhu iko zvinezvi muZimbabwe, sevanhu vazhinji vari kusungirwa kuedza kupindigura hurumende.
Hatizivi kuti ko nemhaka yeiko hurumende yeZimbabwe iri kungogara yakacheuka ichingovhunduka chati kwata, nekuti hationi kuti vatungamiri vemapato akazvimiririra kana kuti vatungamiri vari kumapato anopikisa vanganzi vamukira hurumende pasi. Chinokosha hurumende yavamunangagwa inofanira kuti iremekedze kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo renyika. Tinoziva isu kuti mwedzi wambudzi mugore ra2017 kune vamwe mukati memauto vakamukira hurumende yavamugadzi. Zvichiita ndo zvavakuvatyisa kuti sezvo zvakamboitika munguva shoma yapfuura kuti hurumende yanga iri pamutemo yavamugadzi yakamukirwa, kamwe vanoti zvichida panangwe wakumuka iko zvino hativiri. Asi chakakosha ndechekuti vanhu vasatevera mazuruzuru avanenge vachifunga nezvavo kana kuti madzangaradzimu, ngavatevere mitemo yenyika nekodzero dzevanhu. Zvozivikanwa kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinopa pachena kodzero yekuti vanhu vatarisire murunyararo. Kana pachinga paita mhirizhonga, mapurisa ngaapindire asunge vanhu, kwete kuuraya vanhu, kwete kubata zvibharo, kwete kupfura vanhu nepfuti dzemoto kana kurova vanhu vachifa kafira mberi. Hazvisizvo, hakuna nyika yakadaro. Ichocho chitororo.